Atuz inoti nengo dzayo dzakawanda nasi dzaswera dzichidziya mushana kudzimba dzisiri pabasa zvitevera kurudziro yesangano iri yekuti nengo dzaro dziramwe mabasa kubva nhasi kusvika nechishanu nepamusana pekushomeka kwemari dzemihoro dzavari kutambiriswa nehurumende sachigaro weAtuz mudunhu reHarare vamunyaradzi musiyiwa vaudza Studio 7 kuti vadzidzisi vasina kuenda kumabasa nhasi vanodarika zvikamu makumi mana kubva muzana.
Tsvagurudzo yataita kubva kuvadzidzisi zviuru zvina namazana maviri yabudisa pachena kuti vadzidzisi makumi mana kubva muzana havana kutoenda kumabasa nhasi nechipiri. Kwozotiwo vadzidzisi makumi matanhatu kubva muzana vaenda havo kumabasa, vati kwete kunorayiridza asi kuti kunotaurirana nevamwe vavo kuti vaonesane vavakurudzire kuti vabatane navo mukuramwa mabasa uku. Kubva nhasi musi wa18 kusvika musi wa21 chinova chishanu.
Mutungamiri weAtuz vaObert Masaraure vatiwo vachatora matanho akasimbarara kana hurumende ikaramba yakaisa zvimiti munzeve isiri kuda kuvabhadhara nemadhora ekuAmerica.
Tiri kuvaupa nguva iyi kusvika musi wa21 kuti vakanga vatadza kugadzira zvishemo zvedu kusvika musi wa21 June tichadzokera kumamembers kwedu toona kuti tingabude nechisungo chipi. Matauriro ari kuita vanhu, chisungo chinoteerera chinotoratidza kuti vanhu vari kuda kutoramwa mabasa zvachose kusvikira nyaya dzavo dzagadzirirwa. Asi hatisi kuzogumira pakuramwa mabasa chete, tichazenge tichipinda mumastriti tichanogara kumahofisi kwavamutuliuye tichivakomekedza kuti vabhadhare vashandi vehurumende, vabhadhare maticha akwanise kudzidzisa vana vakafara, vabhadharire vana, vabhadharire maticha kuti vana vedu vasarasikirwe nenguva yakakosha yekudzidza kuti nyika yedu ienderere mberi. Nyaya yemaustarity measures yavari kuita hazvina zvazviri kubatsira nyika, ikonomi iri kuondomoka zuva nezuva.
Zvichakadai mumwe mubereka nemwana anodzidza pane chimwe chikoro chiri kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East amai tinotenda kahari vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kugadzirisa nhuna dzevarayiridzi nekukasika kuitira kuti vana vasarasikirwe nedzidzo.
Inini semubereki ane vana vari kuenda kuchikoro ndikurwadziwa nekuramwa kuita maticha mabasa, nekuti vana vedu vakurasikirwa nedzidzo yakawanda stereki, ende nguva iri kufamba vana vedu vari kukura vachapedzisira vakuita misikanzwa vakanga vasingadzidzi dai hurumende yakwanisa yapagadzirisa ipapo.
Zvichakadai mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Zhou vati nhengo dzesangano ravo dzichatangawo kuramwa mabasa svondo rinouya. VaZhou vati sePTUZ vachataurawo nevamwe vemasangano anomirira vashandi vose vehurumende kuti vaite muonera pamwe sechuma chemuzukuru.
Saka kubva next week tinenge tichishanda 3 days chete kubva musi wa24 ndo wiki yokutanga. Wiki yechipiri tinenge tapinda pakushanda 2 days chete. Kana vhiki mbiri dzikapera idzi pasina chaitika tinozosvika pakuramwa mabasa zvachose. Saka tinoshandisa vhiki mbiri dzinenge dzichiuya kubva musi wa24 kupawo notice kuhurumende kuti varayiridza vachakwanisa kuramba vachienda kuzvikoro nokuti vari kunonga sose nomuromo. Tinoda kurangaridza kuti takaita zvese zvinoinkolda kunyora matsamba kuna Minister of Public Service, Labour and Social Welfare, zvinosanganidzawo kusangana nomukuru wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi hapana chauiri chatichauya.
Mutungamiriri weZimta vaRichard Gundani vanotiwo havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa. Zvichakadai gurukota rezvedzidzo vapawo mavhima vaudza Studio 7 parunhare kuti homwe hurumende yakaboka zvokuti hurumende haikwanise kubhadhara varayiridzi nemari yekunze kana kuvawedzera maRTGS pari zvino. Vati zvakawanda zvine chekuita nekuwedzerwa kwemari dzemihoro yevashandi vehurumende. Tibvunze kugurukota rezvemari vamutulincuve avo vatisina kukwanisa kubata panhare mbozha yavo. Mutauriri weHealth Apex Council vapangana ichiveso vanoti vana chiremba, vana mukoti nevamwe vashandi vehurumende vakatanga kuramwa mabasa nezuro. Vati vashandi vakawirirana kuenda kumabasa kaviri pazuva asi vachiita zvekuchinjana. Vayambira kuti hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo havasi kuenda kubasa vose svondo rinouya. Vati Health Services Board iyo hatina kukwanisa kubata yati hurumende yakanzwa chichemo chavo uye iri kuedza kuchigadzirisa. Sangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti mushandi anotambira mari iri pasi pasi anofanira kutambiriswa mazana matanhatu emadhora ekuAmerica sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiwedzerwa mutengo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.